Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 5 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mazana evanhu anoungana muBulawa Amphitheater pamunamato wekuonekana nenyanzvi mune zvemitambo nemukurumbira uye aive mukuru weAmakosi Cultural Centre Continue Loving Mushanga uye akashaya nemusi wemuvhuro ava nemakore 64 ekuberekwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuMaputo, guta guru reMozambique, kumusangano wakanangana nekuchengetedzwa kwemasango eMiwomba Forest. Nengo mbiri dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Scala navaGodfrey Stole vanonzi vadzoke zvakare kudare musi wa15 mwedzi uno pachikumbiro chavo chekuti vabvisiswe mari yechibatiso. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mazana evanhu vabva kumatunhu akasiyana siyana enyika vanosanganisira makurukota ehurumende vezvemitambo nevaimbi vanagwenyambira pamwe navanamuzvina bhizimisi vaungana nhasi kuBulawayo Amphitheater muguta reBulawayo pamunamato wekuonekana nanyanduri aive nemukurumbira uye ari mukuru weAmakosi Theatre Konti Mushanga uye akashaya nemuvhuro svondo rino. Mushanga aizivikanwa zvikuru munyaya dzekunyora mitambo nemafirimu pamwe nekusimudzira vechidiki munyaya dzemitambo. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga nemudzimai wavo muzvare Minio Thabo Maloyi vaenda kunobata mhuri yamushanga maoko kumba kwake kunguvo yenja vachiperekedzwa negurukota rinoona nezvedunhu reBulawayo amai Judith Ncube pamwe nevakuru vemauto. Vatauri vakawanda vaungana pachiitiko ichi vachipembedza mabasa akaitwa naConti vachiti vendera asiya richanetsa kuvhara. Mumwe wevataura pagungano iri mutevedzeri wegurukota rezvemitambo netsika vatino machakaire.
Kutaka kwaConti ndoti Zimbabwe yarasikirwa nemunhu waitimirira muarts industry. Takanyanyisa takatokurawo tichitonawo mabasa ake aita muarts industry tikatomafarira zvekuti haa tarasikirwa zvekuti dai zvaitokwanisa aitokwanisa kutoitwa gamba renyika.
Mutevedzeri wegurukota rezvemitambo netsika vatino machakaire vari pamunamato wekuonekana naConti Mushanga. Ivanzi Zininga weStudio 7 abatawo mumwe akashandawo naConti ari mutauriri webato rezapu vaMusongelo Ndlovu.
Haiwa, Zimbabwe yakarasikirwa nekushaya kwababa Konti Mushanga.
Taona rudo rwaratidzwa nevana veZimbabwe kuungana kwavaita vachionekana navaMushanga. Imiwo zvamunorangarira pamusoro pavo ndezvipi?
Ivo vanga vari munongedzo wezvetsika nemagariro evanhu kuti tigare tichirangarira tsika magariro nehunhu vachishandisa chipo chavakapiwa naMwari zvekuimba nezvakadaro.
Mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe pamusoro pavaMushanga ndeyekutiwo kudii?
So vanhu veZimbabwe varasikira zvikuru vemateveland even worse. Isusu sezapo baba vaConti Mushanga vanga vakamira vachirwira nyaya yekodzero dzevanhu vemateveland, especially avo vakarasikirwa nehama neshamwari panguva yegukura uni.
Tiri vana vamwe chete, ngatiedzei kushandira kumwe chete. Oye! Oye!
Mutauriri webato rezapo vamusongelo Ndlovu vachitaura vari parunare naIvan Zininga westudio 7. Ivans abatawo mumwe nyanduri ane mukurumbira munhetembo dzaanoita Abel Mauchi, uyo atsinhira mashoko avaNdlovu.
Ndine urombo zvokwadi, tinorwadziwa naMr. Kondi Mhlanga, poet and drama, arts and culture, vakanga vane mukurumbira muBulawayo, vakadzidzisa ruzhinji zvearts munyika mose. Tarasikirwa taita vende guru, ndivo chamangwiza pamutambo wearts padrama rakaita mukurumbira rinonzi Amakorokoza. Vanovigwa mangwana kuBulawayo kuLupane.
Tanzwawo vamwe vazhinji varimowo mune zvemitambo nemadrama nekudetemba ikoku, vachiti vari kubatana murwendo rwekuenda kuLupane mangwana pachachengetwa vaMhlanga. Muri kukwanisawo here kufamba nevamwe muchange muriko here vaMauchi?
Takundikana zvedu, asi tinoti zororai murugare. Zimbabwe yarasikirwa. Ivende iyi Amakos Theatre ndivo vanga vari chamangwiza chacho. Vana vedu vadiki tiri kurwadziwa navo kuti vanga vaifanira kupinda nomumavoko avo, asi nekuda kwekutonga kwaMwari.
Mashoko enyu amungapavo ruzhinji rweZimbabwe pamusoro pekushaya kwavaKonje Mhlanga muchidimbu ndeyekutiwo kudii?
Zvaramba, asi tinongoti kuvana vadiki, rambai makashinga, teverai nhoroondo yava Mr. Kondi mugonzwisisa kuti zvakafamba sei kuti vave pamuri, kuti mugovavo vanoita nezvemaarts pane ramangwana. Murudo, asi tarwadziwa.
Nyandura anoita nhetembo Abel Mauchi achitaura parunare ari kumasvingo naIvan Zininga westudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuMaputo, guta guru reMozambique, kwavakaenda neZuro Manheru kunopinda musangano wenyika dzekuchamhembe kweAfrica uri pamusoro pekuchengetedzwa nekuwandudzwa kwebudiriro yemasango emiombo Woodlands. VaMnangagwa vanotarisirwawo kuita nhaurirano nemutungamiri weMozambique vaPhilippe Nyusi pane dzimwewo nyaya dzinobata nyika mbiri idzi, zvikuru sei nyaya yemagetsi. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende, asi bazi rekufambiswa kwemashoko razivisa padande mutando raro reTwitter kuti vaMnangagwa vakasvika zvakanaka uye vapinda musangano uyu nhasi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga westudio 7 abata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheSkwane University of Technology muSouth Africa, muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza, kuti tinzwewo maonero avo.
Vamwe vanotaura vari kuti nyaya yavanyanyofambira inyaya yezvemagetsi anza anesa kuZimbabwe. Vari kuda kuti vapada vangagogona kuti munumunu navanyusi vekuMozambique vakapuhwawo magetsi, nekuti tinoziva kuti magetsi ane basa rakawanda mune zveupfumi mukugara kwevanhu. Hamene kuti pane chinobuda here?
Iyo Zimbabwe yacho neMozambiki zvambenge zvagara zvine ukama hwenzira ipi?
Zimbabwe neMozambiki dzine ukama hwokudyidzana, zvichibva kubatsirana kwavaiita munguva dzehondo yerusununguko. Saka pane ukama hwakasimba pakati peZimbabwe neMozambiki.
Kana kuine zvikumbiro zvingaiswa kunyika yeMozambiki nenyika yeZimbabwe ndakanangana nepamabata pemagetsi apo, munoona here imi Mozambiki iine mukana wekubatsira Zimbabwe nenzira iyoyo?
Mozambiki inogona kubatsira hayo, asi ngatinzwisei vaZininga kuti Mozambiki yacho itoriwo nematambudziko ayo. Ndanga ndichitarisa mutsvagurudzo yandaita, vanhu vari kugona kuwana magetsi kuMozambiki zvangu ndaona kuti vari kungosvika 34% chete yepopulation yekuMozambiki. Saka kana iyo ito nematambuziko ayo. Ito kuna kubatsira Zimbabwe. Asa adidi kunyanya kutarishira. Zikuru, pairi. Nekuti iyo ishitoru nezayo. Nezayiru kuyeza kukajirisha. Regaiva mboza ama president. Asi atiti kutitarishira shakawanda. Nekuti kwezvikonzero zvandataura.
Dzimwewo nzendo dzinosifambwa nomutungamiri wenyika dzinosiuya dzakapakata zviviri zvitatu here kumhuri yeZimbabwe zvekuti vakatarisira kudzoka kwavo vangatiwo pamwe kunobvawo mbuva iri nani.
Nzendo dzinosifambwa nemutungamiri wenyika dzinongovimbisa pakutaura chete, asi pane zvinozoitika inhava izere mhepo chaiyo chaiyo yavanowanzodzoka nayo. Hakuna zvizhinji zvavanouya nazvo. Tinorangarira pane pavanoenda ponza aiwa vasainirana nevamwe kune dzimwe nyika kuti vauya vazoita mabhizimusi, asi nanhasi Zimbabwe ichiri kungotambudzika.
Vanga vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheTswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vachitaura vari parunhare vari kwakare kuSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Nengo mbiri dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinoti mumiriri weZengeza West muParamende vaJob Scala pamwe nemumiriri weChitungwiza North muParamende vaGodfrey Sithole dzanga dziri mudare nhasi dzichinzwa chikumbiro chadzo chekuti dzibviswe pamberi pedare nekuda kwekuti mhosva yadziri kupomerwa haisi kuburitsa kuti dzakapara mhosva iyi here. Gweta riri kumirira vaviri ava vaJeremiah Bhamu vanoti mutongi wedare ati vadzoke mudare musi wa 15 mwedzi uno pane imwe nyaya yavakumbirawo kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Ngatinzwei vaBhamu vachitsanangura zvatora nzvimbo mudare.
Hongu taenda kudare, asi chikumbiro changa chiripo pamberi pedare mazuva ranhasi changa chiri chekuti vabviswe pamberi pedare nekuda kwekuti zvavari kunenerwa kuti vakaita hazvipe chiburitso chekuti pakaparwa mhosva pane mashoko avari kunenedzerwa acho. Mutongi agura nyaya iyi ati hongu zvingangodaro kuti zvavari kunenerwa hazvitaridzi mhosva yakaparwa, asi nekuda kwekuti vakatombonze varambe vachidzoka pamberi pedare hazvichagoneke kuti mutongi achitaura zvimwe muzuva ranhasi. Nokudaro ngavachingoramba vachiuya kuzodaira nyaya iyoyo, kunyange hazvo zviri pachena kuti nedzimwe nguva hapana mhaka iri kubuda pane zvavari kupomerwa zvacho. Mushure mekunge mutongo iwayo wapiwa, tabva tazivisidai kuti tave kuda kuti tichiisa chichemo chekuti vatongwe vachibva kunze. Taisa chichemo ichi pamberi pedare chiri muonyorwa. Muchuchisi vati vachazorora pane chichemo chataisa ichi nemusi wechishanu unotevera, musi wa 12 August. Kana vachinge vapindura vamuchuchisi tozodzoka kudare tozonzwa kuti nyaya ichagurwa chinzi chii nemusi wa 15 August.
Tinoona kuti panga paine chikumbiro ichochi chekuti vange vachitongwa vachibva kumba, hamuna kunge maronga here kuenda kudare repamusoro?
Urongwa hwekuenda padare repamusoro huripo, asi dare repamusoro rinoti tangai maisa chichemo ichocho kudare ramagistrate court. Kana muchinge mazokundikana ipapo mozouya muchiturira mberi. Pane dzimwe nyaya dzavari kumiriswa nadzo pamberi pedare, chichemo chichitori kudare iroro rehigh court pari zvino. Saka iyi ndo yekutanga yavakasungirwa vachinzi vakonzeresa mhirizhonga yekunyatsini. Chakatomboenda kuhigh court, saka apa kwakudzoka zvakare kepiri. Saka kana tichiita dzokororo tinongotangira kwekutanga kunova iko kukuti yamagistrate.
Asi matambira sei mutongo waturwa nedare uyu?
Tione sokuti mutongo waturwa nedare unoenderana kana kufambidzana nezvinotaura mutemo chaiwo. Tinoona sekuti dare iri rakoshiwa pakutsanangura kwaro mutemo, rakanganisa uye harina kugura nyaya ino mazvo setarisiro inoitwa chaiyo pamutemo. Dare rakundikana.
Saka mune mamwe matanho hamuchatora here?
Tichambomirira mazuva iwayo, asi tichange tichitorawo hedu mamwe matanho akaita sekufudza nyaya iyi mberi. Tikuona sekuti dare rakonewa zvachose kutonga nyaya. Saizvozvo tine mvumo
yekukwidza nyaya kudare rekuhigh court kuti iongororewo nyaya iyoyo kuti kugurwa kwetwa nyaya nedare repasi ndizvo here kana kuti kwete.
Avanga vari bweta renhengo dze Triple C vaJob Scala navaGodfrey Stole vaJeremiah Bhamu vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vagari vemubulawayo reBulawayo Progressive Residents Association rinoti vamwe vagari vemumisha yemuguta iri vave nenguva inodarika masvondo maviri vasiri kuwana mvura, izvo zvinonzi nemunyori anoona nezvemvura musangano iri vaJoseph Ngomazana zvave kuisa vagari munjodzi yezvirwere. Ngatinzwei hurukuro yataita navaNgomazana pamusoro penyaya iyi.
Inyaya yemvura kuBulawayo yanetsa, I think it's almost a month now. Nedzimwe nzvimbo vasina mvura. Kwekutanga kanzuru yakatiyo inoisa vanhu pa24-hour water shedding. Gare gare vakativo ichavaisa pa48-hours because kwaita problem kunxema dhemu kune pipe inobva kunxema ichiuya kuBenside to Pretoria iko kunogezwa mvura isati kanzuru ichiuya muvanhu. Pachidaro vachiita mawater shedding acho ivavo kune dzimwe nzvimbo kunyanya kwana Pumula, kunyanya kwana Nkulumane, kunyanya kwana Kadri Park, kunyanya kwana Nketa, kuno kune dzimwe kumayadhi kuma low density suburb zvekuti kana pavhura mvura yacho after load shedding mvura yacho haisviki. Chikonzero vachiti ivo havachavhuri imvura yese nepressure yese, vachitira kuti vakavhura after load shedding mapipes avanoputika sezvo kuchizivikanwa kuti mapipe esiti kanzuro mamwe ndeyekudhara. Ndiwo maexcuse avaroita.
Matambudziko api akonzerwa nekushayikwa kwemvura ikoku?
Water shedding ichagumisira chiita zvirwere, ende zvirwere zvatovapo kwana Pumula ward 17 and ward 18 nekuchavara ward 21. Mavhiki mashoma furafura kwabuda dharia ikoko vanhu vachirwara, yokanzerwa kuti chipinda maexpense chiti vanhu ngavauye kumaclinics azorapa mahara, ivo vachiziva kuti dharia dzacho dziri kubva. Izvimwe zviri kunetsa ndezvokuti vana vechikoro zvavhara zvikoro vanenge vari mudzimba umu, kana kusina mvura vachararama sei?
Muri kugutsikana here netsananguro yamuri kupiwa nekanzuro iri kuita kuti vatadze kuwanisa vagari mvura?
Maesikuzi aratiri kupiwa nekanzuro haisiwo unzikwazi yetu kuita maintenance mvura hakuna. That's not true, hatisi kufambirana nokutaura kwavo, ndozvanenge ataura kwanasi.
Vanga vari munyora anoona nezvemvura musangano reBulawayo Progressive Residents Association vaJoseph Ngomazana vari parunare kuBulawayo neStudio 7. Tabatawo mutevedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe Kambarami avanoti havasati vanyatsonzwisisa kuti dambudziko iri rakamira sei sezvo vachangodzoka kubva sezvo vachangodzoka pabasa.
Idambudziko riripo izvezvi ende rava netaimu rishandisa. Vanga vanhu vanga vapiwa time kuti musati nenguva yakati svika nenguva yakati munenge musina mvura, asi sejuri inenge isiri kufamba zvayanga yakaunzwa ichiyengesa kuvanhu kunzi musange muchiwana mvura musi wakati nemusi wakati. Izvo zvakonzeresa kuti vanhu vazokwanisa kuti vatore nguva vasina kuwana mvura yekunwa yakachena.
Saka kanzuro iri kuti dambudziko iri rinogadziriswa riini uye rakonzerwa nei?
Kanzuro yaiti pane madambudziko akawanda, mamwe akachikonzeresa nemagetsi, mamwe achikonzeresa nekusauya kwemvura yatinoti raw water. Zvikonzeresa zvimwewo futi nemagetsi kuti mvura yanga isingakwanisi kuti inge ichiya painotiswa mvura kuti izosvika kuvanhu yakachena. Saka ndo zvimwe zvanga chinzi kanzuro zvikukonzeresa kusavapo kwemvura nenguva nekusavapo kwemvura yakachena.
Saka dambudziko iri rinotarisirwa kugadziriswa zvariini vaKambarami?
Tinotarisa nemamiriro azvakaita. Zvandingataure zvaizvozvi ndezvekuti kana ndazonyatsoziva kuti kukanzuro especially vari kudepartment rewater kuti chii chatingakwanisi kunge tichiita kuti vanhu vakwanise kunge vachiwana mvura nenguva, vanhu vachikwanisa kunge vachiwana mvura izvimtero rationing yatinoti rationing schedule programu iyoyo. Saka idambudziko rokuti ndingati handikwanisi kuti ndinge ndichikudzai kuti dambudziko ringagadzirise zvariini kusvikira tawana kuti tikwanise kuti tionesane nevanhu vari kuinzwiaro vachatiudza kuti dambudziko ratiinaro idambudziko rakakura zvakadii.
Mutevedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe Kambarami vari parunare kwakare kuBulawayo neStudio 7. Direct from Washington.
Washington, the voice of America.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vagari vemuKrugersdorp muSouth Africa nezuro vakarova vanhu vanofungidzirwa kuti vari kuchera goridhe zviri kunze kwemutemo, pamwe nekupisa misasa yavo zvichitevera kubatwa chibharo kwemadzimai masere nevarume vanodarika makumi masere, vamwe vavo vanofungidzirwa kuti vanoshanda migodhi. Dzimwe ngarava nhatu dzine chibage dzasimuka kubva kuUkraine dzakananga kuIstanbul. Ngarava idzi dzakachengetedzwa kuti dzikwanise kufamba pasi pechibvumirano chakaitwa neRussia, sezvo kushomeka kwechibage negorosi kwave kuvhiringa matunhu eEurope, Africa neMiddle East. Rimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union rinoti mitengo mitsva yezvirimwa yakaziviswa svondo rino neGrain Marketing Board kuti ndo uchatengwa nawo zvirimwa mumwaka wekurima wa 2022-2023 wakanakira varimi vanobatsirwa nezvikwanisiro nehurumende, kwete varimi vanokwereta kana kuti vanobatsirwa kurima nemakambani. Ngatinzwei hurukuro yataita nemutungamiri wesangano iri, amai mai wePGT.
Mari iri kutengwa nayo chibage, small grains, soya nesunflower yakakwidzwa. Chibage nemasmall grains zvava kutengwa ne 100,000 RTGs plus $90 per ton kubva pa 75,000 RTGs plus $90. Mutengo uyu wakanakira varimi vakapiwa zvokurimisa nehurumende atinoti mapresidential input scheme. Mutengo uyu haufadzi vakakwereta kumabanks nekurima necontract nokuti varima vakwanisi kudzosera zvikwereti uye kutenga zvokurimisa mwaka unotevera.
Sei madaro amaijiti?
Pamusana peinflation iri kuvhiringidza mari yemuno, kubhadharwa neRTGS kunoita kuti varima varasikirwe nemari kana varima vakoniwa kudzora zvikwereti kana kuwanawo cheuviri. Varime vanofarira kupuwa mapoka kana kuti chinge tichironga mubhadharo. Boka rekutanga ndiro rinorima vapiwa zvokurimisa nehurumende uye vapiwa zvokurimisa pachena. Kuboka iroro mutengo we 100,000 RTGs plus $90 wakanaka. Boka rechipiri rinenge rakakwereta kubva kumabanks kana kutenga voga zvokurimisa. Mutengo uyu haufadzi nokuti unoita kuti murimi ashaye chaanosara nacho uyewo nyangwe kubhadhara zvikwereti sezvo murimi uyu ari kurima sebhizinesi.
Tiri kuona kuti mari itsva kana mutengo mutsva waziviswa neGMV uri kuuya mwaka wekutengesa watove pakati kana kuti wakuda kutopera, varimi vakawanda vaendesa mbeu dzavo kuGMV. Munoti nedanho iroro kana zvii zvamungataura sesangano tichitarisa izvi zvaitwa neGMB?
Nguva yekutengesa mbesa inovhiringika kana varimi vakange vapuwa mari yakaderera asi vari ivo vanenge vakatanga kutengesa. Vanononoka kutengesa vopuwa mari iri pamusoro, zvinokonzera kunyunyuta kwavarimi. Mutemo uyu unoita kuti varimi vanonoke kutengesa vachimirira panokwidzwa mutengo. Kare GMB yaitika kwidza mutengo vaibhadharawo mabig pay kune vanenge vatanga kutengesa kuitira kuti pasava nekunyunyuta pakati pevarimi.
Maimbochema-chemawo kuti semasangano anomirira varimi mitengo yezvirimwa iri kungotarwa neGMB musina kugarwa nemi pasi. Makagarwa nemi pasi here rwendo runo pakakwidzwa mutengo apo?
Hongu mitengo iri kutaurwa pasina kutaurirana. Pasati pataurwa mutengo, hurumende, varimi nemacontracting companies vanofanira kuisa musoro pamwe kuti vabude nemutengo unoita kuti varimi arambe achirima, yatinoti sustainable agriculture, nokuti kurima ibusiness. Kubhadharwa mari shoma kunoita kuti varimi vatadze kuramba vachirima nokuti mainputs ari kuramba achikwidzwa nguva nenguva. Tikatarisa cost yekurima yava kudarika mari inozowana murimi kana otengesa.
Zvii zvamunokurudzira kuti dai zvaitwa kuitira kugadzirisa matambudziko ari kutarisana nevarimi pari nhasi?
Mune ramangwana ndinokurudzira kuti dai GMB yapawo maback pay kumbesa dzavo kuitira kuti varambe vachishingaira nekurima. Hurumende dai atarisawo avo varimi vanokwereta kuti varime nevanorima necontract. Kuwirirana pamutengo kunoitawo kuti murimi abudirire zvakanakawo.
Mazuva apera ya takaona vashandi veGMB vachipinda muvarimi vachitora nechisimba chibage chakanga chakachengetwa nevarimi. Varimi ava vakakwanisa kunge vachibhadharwa here uye chiitiko ichi chichiri kuenderera mberi here chekupinda vachitorera varimi chibage?
Hongu GMB yakapinda muvarimi ichitora chibage chavarimi pasina kuwirirana uye chibage chavakatora chakabhadharwa asi varimi vaichema kuti mari yavakabhadharwa ishoma. Iko zvino mutemo uripo kuti murimi wese anofanira kuendesa zvirimwa zvake kuGMB. Asi kunewo varimi vakakwereta vanofanira kubhadhara makambani yakavapa mainputs nokuti murimi akasadzosera chikwereta anotorerwa midziyo kana kubhadharwa interest iri pamusoro.
Mutungamiri wesangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai vePGT, vari parunare kumacheke neStudio 7.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7.
Mumwe muimbi anoimba musambo weAfrobeat nereggae, Precious Chiutswa, anozivikanwa nezita rekuti Puchi, anoti akadzokera kumusha kubva kuSouth Africa uko anoti aigara achityira upenyu hwake kuti aenderere mberi nekuita zvemimhanzi. Ngatinzwei hurukuro yaaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Zvemimhanzi izvi ndakazvitanga mugore ra2012, although panguva iyoyo music yangu handina kuzoendesa zvangu maradio stations, asi from last year 2021 ndopane single yandakarekoda inova yandakaendesa kuradio. Imba inonzi Afropop uye reggae music.
Muri kuimba muri kupi pari zvino?
Pari zvino ndiri kuZimbabwe, kuBulawayo. Ndiri kuno kuZimbabwe, ndiri kushanda pamine, ndiri kushanda saboiler maker pamine inonziyo DGL5.
Zviri nyore here kubatanidza zvokuimba nekushanda mumugodhi?
Zvine machallenges pakuti iko dzimwe nguva kuti uzoti uri pabasa wombovapa maexcuse yekuti ndavamboenda kustudio kunorekoda. Zvine machallenges asiwo kana kuri kuti izvo zvangu zvazoita zviri right, ndazowanawo vanondisumudzira nekundibetserawo. Ndine tariso yekuti ndichasiya ndoita mune zvemimhanzi.
Maimbonge muri kuSouth Africa zvakafamba sei?
Ndaimbenge ndiri kuSouth Africa asi nemhaka yekuti iko ndakazodecida kuti ndiende kuZimbabwe nemhaka yekuti ndaida kusettla mune zvemimhanzi. Ndakaona zvakakodzera kuti ndikanotanga kuedza kuspreada mawings angu ndiri munyika yechizvarirwa zvakakosha. Uyewo kuSouth Africa dzimwe nguvawo hakusefu, kauri kuSouth Africa haufili comfortable nemhaka yekuti yesefiti. Saka ndakadecida kuuya kuZimbabwe.
Muri kuona zvakasiyana sei? Pane musiyano here kuita mhanzi kuSouth Africa neimomo muZimbabwe?
Musiyano uripo ndewekutiwo kana uri kuno kuZimbabwe unenge uri kumushawo kwaunokwanisa kuacceptwa nevanhu verudzi rwako uye same culture newe than kana uri South Africa kwekuti iko unenge uri upcoming uye environment yauri vanhu vari veikokowo hamuite share same culture navo.
Ko, panyaya yekuridzwa yemimhanzi yenyu pamaredhio imomo muZimbabwe zviri nyore here?
Tinosangana nemachallenges especially isusu vachiri kusumukira. Dzimwe nguva unowana maDJs vanenge vachitiwo vane vada kupiwa something kuti vavaridze music yako vaite kuti usikamwe. Saka dzimwe nguva mari dzacho tenge tisinawo sezvo tichisumukira and vane vakawanda maDJs acho ane achidaro. Saka tosangana nezvigonyo zvakaita seizvozvo. Uyewo vanhuwo dzimwe nguva vane vatsara kubhilivhawo.
Chiimbo chenyu chamunozikana nacho ndechipi?
Chinova yandakaburitsa last year chinonzi icho wazondida. Asi ndine dzimwezve dzandakaburitsa gore rino. Pane inonziyo Makanyanya uye inonziyo Paunoenda.
Chimbotipaiwo nzwisa yechamunonyanyofarira imimi.
Paunoenda wangu chasarana.
Aiwa, tinotenda muimbi Precious Chiutswa anga achitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 musakanganwa chirongwa chelive talk patiri kutarisa nhoroondo yaKondi Muhlanga. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Gibbs Dube.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 5 ngabakazi 2022 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Bekunyakazela namhla kobulawayo umbuthano wenkonzo yokuvalelisa umoyi uKonti Mdladla Mhlanga obedume kwezemidlalo yokuzidokozisa. Abazali babantwana abafunda kobulawayo bakhala ngenkinga abahlangana lazo phansi kohlelo lwe-continuous assessment learning activity. Kuhoza Friday liviki silembongi udizaya moyo ohaya umoyi uContinual Loving Mhlanga ikawe kwezemidlalo yokuzidokozisa. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulomsakazo. Bekunyakazela namhla obulawayo umbuthano wenkonzo yokuvalisa umoyi uContinual Loving Mdladla Mhlanga obedume kwezemidlalo yokuzidokozisa yamasiko njalo engumqondisi womuzi wemidlalo lamasiko we-Amakhosi Cultural Center and Theatre Productions. Umhlanga obesezakala ngokuthi umalume ubhubhe ngomvulo kobulawayo. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEza Jesus Banda.
Abantu abafika phose inkulungwane bebethe gwaqa e-amphitheatre kobulawayo abagoqela abalingisi abaculi iziphathamandla zikahulumende lezakhamizi ezijikelele zakobulawayo. Bezovalelisa iqhawe lezemidlalo namasiko uContinual Loving Mhlanga. Ustill Loving Mhlanga wazala ngegama lokuthi Stix, umfowabo kamuyi uConti. Yena ke uthi balahlekelwe kwamagama njengemuli.
Isikhala sakhe futhi isimfowethu isikhulu kakhulu. Kuzima vele ukuthi ubani ongangena esihlangwini zakhe. Ngoba njengoba bengikhuluma laphana ukuthi waba i-first born indodana endala. Ku family yethu la ku clan yethu, he was groomed ukuthi abe yilokho ayikhokhona. Imakhosi khathesi ikhangelelwe mhlawumbe ukuthi ibanjwe next generation.
Uhulumende weZimbabwe ukunesemuli yakumhlanga ngendleko zomngcwabo i-state assisted funeral. Umphathintambo womuzwa kobulawayo unkosikazi Judy Ncube uchaza ngesizathu uhulumende wakhe ephathisile.
Ngomsebenzi wenziwe nguConte kubone kufanele ukuthi ihulumende incedise ukuze umsebenzi kabhuti ube buthakathaka kungasindi umuli wodwa ngoba kwenzileyo bekusenzelwa isizwe. Kakhulu ebantwini abatsha ngiyakwazi ukuyeza phuma lama-ideas amatsha abeza kwenza ama-youth esondele. Sikhala le muli yakomhlanga, le muli yakomvabe, le Bulawayo, le lizwe lonke jikelele.
Umnumzana Thomas Dube ucula leqembu leBlack Follows uthi abaculi labalingisi hathi abakobulawayo kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele balahlekelwe kakhulu.
Ukuhamba kweConti Mhlanga kuthiye inkalakatha yegap ku-arts industry. Njengoba ngisho ngithi besilo mmeli ohamba esikhulumela kuhulumende osimelayo even la overseas kumadonor agencies and everyone else ukuthi arts industry imele imenjani, ishotani, kumele ibe ngasiphi structure. Yikho lithola ukuthi wenza iMakhosi Theatre Productions lapha, wahamba futhi wayakwenza another cultural center eLupane okutshengisa ukuthi vele into le isegazini lakhe. So ke siyakhala sithi thina akube khona omunye oza kuba njengoConti ongahluma abe njengoConti ukuze linto iqhubeke phambili legacy yakhe ingapheli ngokuthona kwakhe.
Amazi kaDube agcizelelwa ngomunye umculi weqembu leThandanani Women Ensemble uGogo Mathabalala.
ThineThandanani sisebenzela lobaba kakhulu 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 ngomnyaka sesingama 40s kathi sesingama 70s kwani silokhe sikade silokhe silaye ubaba esithatha sihamba sisihamba izindawo ngezindawo esihambisa konke eZambia ngama festival sihamba. Hayi ubaba bakithi, hayi silahlekelwe, silahlekelwe. Siyabonga, lala ngokuthula baba, sizobona.
umqondisi weqembu elilodumo labakhidayo eliyaza uNkululeko Dube uchaze uKhondi njengomuntu oyeseleliza ukungena kuhlangano zonke zempilo okugoqeleza amasiko nezamalungelo oluntu.
UKhondi ube yonke into esiyithandayo ngoba ube ngumuntu wabantu. UKhondi ubengena kupolitiki, UKhondi ubengena kwezemidlalo, UKhondi ubengena nje entweni zonke ezihlupha umphakathi wakithi njengabantu, ikakhulu abantu baseMathebelelands. Silahlekelwe ke kakhulu, silahlekelwe ngumkhokheli, silahlekelwe ngubaba. Kodwa ke ngithi mina ube yisitsha esihle esidlelekizwa. Yebo, babathi bona isitsha esihle sidlele, kodwa kukhona sonke sidlile. Okuqakathekileyo ukuthi imfundo yethu, le mfundo sasiyele yona, sibone ukuthi siqhubekisela phambili.
Bebekhona abamabandla ezombusazwe kulinkonzo, omunye wabo umongameli we-Republican Party eZimbabwe, umnumzana Kwanele Hlabangana.
Silahlekele kakhulu thina njengesizwe seZimbabwe. UKhondi ube ngubaba obethanda ilizwe lakhe leZimbabwe, ethanda ukuthuthukisa kakhulu intsha kwezoku-acta kumbe ngathi ezomculo, eze-arts. Silahlekelwe ngumuntu obethanda abantu, obengazicabangeli yena, ubekhumbulela wonke umuntu. Konke abekwenza ubekhumbulela ukuncedisa omunye umuntu. Kungakho siyakhuthaza amanye ama-artist ukuthi alandele indlela ebiphilwa nguKhondi.
UKhondi obhubhe esele minyaka engamathuma esithupala ne-64 uthi emkakhe ongumlingisi olodumo uThembi Ngwabi abantwana abayisithupha 6 labazukulu abathile kuze bekwe emzini wakhe Lupane ngomgqibelo. Ngimela e-Studio 7 kobulawa igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Umnumzana Sibethi Msengezi ozama ukuba kususwe umongameli Emmerson Mnangagwa esikhundleni somkhokheli webandla leZANU-PF uthi kulamaphepha angasabonakali emthethwandaba we-High Court eHarare amayelana lo daba lolu. UMsengezi uselobele incwadi ejulileyo igqwetha lakhe uMnumzana Ngqobani Sithole embikela ukuba kulamaphepha amaningi angabonakaliyo e-High Court. Uthi usehambe emahofisini ambalwa edinga amaphepha la kodwa kawatholakali. UMsengezi uthi amanye amaphepha angatholakaliyo yilawo aphanyekwa emthethwandaba nguMnumzana Goodson Nguni osekela uMnangagwa. UMsengezi uthi uMnangagwa wangena esikhundleni esiphezulu kubandla leZANU-PF ngendlela engaqondanga ngoba waxotshisa owayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe ngendlela engekho emthethweni ngomnyaka ka-2017. USithole usitshele iStudio 7 ukuthi sebehlolisisa udaba lolu.
Sifake amaphepha lawo enkantolo wasokungenela uGoodson Nguni. UGoodson Nguni ecela ukuthi i-application ka-Sibethi Msengezi ibekwe eceleni, laye efake izizathu zakhe. Ngakho-ke ibiloku indaba ilokhu iphekwa iphehlwa isiya phambili uGoodson Nguni esecelile ukuthi abe ngomunye wamalunga enkantolo ozafika afakela isicelo sokuthi uSibethi Msengezi akumelanga azwakale ecourt esithi yi-standing. So kuthe emavikini ambalwa adlulileyo sasesibhala ke elinye iphepha elokuthi no, isicelo sikaGoodson Nguni silahlele khatshana ngoba kasasukanga wenza okufuze akwenze ngesikhathi esifitshane esithi set down. Ngakho-ke sithe sesenze njalo sathola ukuthi no, uGoodson Nguni sekhuluma ngokuthi kulamaphepha njanje awafayelileyo. Amaphepha lawa siyawadinga, siyawaswela.
Ye baba Sithole, siyakuzwa kakhulu kodwa ke nxa likangela ke libone ngazani ukuhamba njani.
Sicele u-correspondent lawyer wethu waseHarare ukuthi asincedise, naye uSibethi Msengezi enguye ohamba nabo. Hayi, amaphepha lawo asiwatholi. Ngakho-ke okumqoka ukuthi asiyazwisisa ukuthi sokusuka ngaphi kusiya ngaphi, nxa kuwukuthi kulamanye amaphepha thina esiwabambileyo, amaphepha lawo kurekhodi kawakho. Yinto nje esiyenze ukuthi ubaba lowo angani ubhala lezi ncwadi ukuthi azwisise ukuthi kusuka ngaphi kuya ngaphi. Ngakho-ke lathi njengoba singapha kobulawa sesicele labo abaseHarare ukuthi basikhangelele ngeso lekhozi kuthi kathi kusuka sokuhamba njani. Amaphepha amanye setholakale esemahofisini, amanye athize, amanye etholakale engekho. Engingakutsho kathesi ukuthi it's a case esikhangeleleyo and it's a cause of concern ukuthi kathi kuhamba njani. Ngakho hhayi emavikini amabili amathathu sizabe sesilayo i-response. Kodwa engingakutsho okuvelela kubo bona kuye uclient ukuthi lawo maphepha kawabonakali.
Umnumzana Nqobani Sithole ligqwetha elimele umnumzana Sybeth Msengezi ubexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Kasenelisanga ukukhuluma lo mnumzana Kutson Nguni ngodaba lolu ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini. Abazali babantwana abafunda koBulawayo bakhala ngenkinga abahlangana lazo phansi kohlelo olwemfundo ole-Continuous Assessment Learning Activity olwasungulwa ngomnyaka ka-2015. Iningi labantu elizweni lithi zinengi inkinga ezihlangana labafundi phansi kohlelo lolu, ikakhulu phansi kwesimo sezomnotho welizwe esingamanga kahle. Abazali bathi abanamali yokuhlawulela ezinye indleko eziphathelene lohlelo lolu. Abenhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association ngabanye asebezame ukuphanyeka odaba lolu kuhulumende ukuthi ahlolisise lolu hlelo ukwenzela ukuthi luncede abafundi. UGainwa Gumede Saidi weStudio 7 uxoxa lo mnumzana Thembelani Dube ngohlelo lolu.
Ikhala yikufinyezwa kwebala eligcweleyo elithi Continuous Assessment Learning Activity okuveza imisebenzi enikwa abantwana kusiya ngokuthi sifunda abasifundayo isiphi. Okwakhathesi ke abantwana bonke abafunda ezikolo zeZimbabwe bayaphiwa umsebenzi lo nxa bezabhala imihloliso yezimseke. Imisebenzi leyo ke nxa sokuthe kwafika emaphethelweni okuthi sokuhweba kumbe sesingathi sebenikwa imiklomelo yabo ngemva kokuba sebephutshile isigaba sesine semfundo yaphezulu form 4 kumbe isigaba sesithupha yemfundo yaphezulu form 6. Ikhala ke iba le mklomelo esingathi 30% of i-total marks. Yikho ke okwakhunywa izimseki lokho. Imisebenzi leyo ke kumele kube imisebenzi ekhuthaza abantwana ukuthi bagcizelele ulwazi lwabo ngezifundo ezithile. Okwakhathesi kokwenzakalayo ukuthi zonke izifundo zilekhala. Nxa kuyukuthi umntwana ufunda izifundo ezilitshumi uzaba lamakhala amahlanu esiyaphutsha ibanga lakhe lelo alenzayo. Nxa kuyukuthi njalo umbu wenza izifundo ezilitshumi lane kumbe itshumi lambili phela kulezi nsuku babhala i-subject eziningi kusiya ngokuthi umuntu ikhanda lakhe likhalipho okunganani. Kutsho ukuthi ke per subject lowo mntwana ngesifundo uzabe siba lamakhala amahlanu. Nxa kuyukuthi wenza izifundo ezilitshumi uzaba lamatshumi amahlanu amakhala.
Uhulumende wayekwenzelani khonokho?
Khonokho ke uhulumende ufake esenzela ukuthi abantwana bazilolonge kuzifundo lezo abazenzayo esingathi khona yiku-emphasize iskill esithize ku-subject nge-subject. Okusuka ke kunanzeleleke ukuthi abantwana kusuka kubathwalise nzima nxa sekumele babhale lawo makhala ngoba abaningi bagcina begxile kiwo lawo makhala kakhulu bakhohlwe ke enye 70% leyana abazayithola ekubhaleni imihloliso ekupheleni kwebanga ngebanga.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngani?
So ziyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ke izakhamizi zikhalile kithi sazizwa njalo sawubeka umbiko sobala ukuthi izakhamizi kazitsho ukuthi lokho kulinyathelo elibi. Bavuma ukuthi lokho linyathelo engancedisa abafundi ukuthi bazwisise ngcono lezo zifundo. Kodwa kusuka kubahluphe ukuthi amakhala lawo asuka bemaningi. Imisebenzi leyo ye-Continuous Assessment Learning Activity zisuka ibe mnengi kakhulu ukuthi abantwana kabasela sisikhathi sokuthi bafunde bazwisise okunye okumele bakuzwisise kodwa sebethona begxile kuleyo misebenzi abayiphiwayo iminingi kakhulu. Ngakho-ke izakhamizi bezikuletha ukuthi kungaba njani ukuthi umntwana enze ikhala nxa eseprimary amakhala ayehliswe mhlawumbe kube ikhala eyodwa ngesifundo kumbe abe mabili kuphela ukwenzela ukuthi abantwana bakwenze kudlule bakhangele okunye okumele bakwenze ngoba ikhala kayisiyo 100% yemaki yayo.
UMnumzana Thembelani Dube ngumphathi kulihlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa loGainwa Gumede Saidi weStudio 7 ekoBulawayo. ulandok namhla sikhumbula iqhawe ebelidume kwezemidlalo yokuzidozisa yokulingisa yamasiko lokulondolozwa kwelungelo loluntu ukontinua loving umhlanga obhubhe ngomvulo. Okwamanje othi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Ngenyanga kaLwesi ngomnyaka ka-2020, ibandla lezombusazwe eBurma, eleNational League for Democracy kumbe NLD, lanqoba ngokusezingeni eliphezulu ukukhetho olwaqhutshwa kulelo lizwe. Kungakapheli inyanga ezintathu nje, ibutho leBurma lathathela uhulumende umbuso, labopha iziphathamandla zakhe ezigoqela uMnumzana Aung San Suu Kyi, uMongameli Win Myint kanye lamalunga ebandla labo. Uhulumende osekhona wathatha umbuso ngodli ekuqaleni kwenyanga kaNhlolanja ngomnyaka odluleyo, ngesikhathi idale lephalamende yalelo lizwe lilungiselela ukusungula umsebenzi walo. Uhulumende wasebenzisa udlakela ukunyathezela ababekhonona elizweni. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo we-NGO Assistance Association for Political Prisoners uthi abezomvikela babulala abantu abedlula inkulungwane ezimbili. 2,000 babopha mahlayana abedlula inkulungwane ezilitshumi lane, 14,000. Ibutho lalo laqhelisa izehlakalo zokuhlukuluza abantu abomhlobo ongayisiwo omningi elizweni, okwasusa abantu abazinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa lamatshumi amahlanu, i-750,000, emzini yabo. Emizameni yokuqeda ukulwisana, abakhokheli bamazwe ayisitshiyagalolunye kwisigaba se-ASEAN ahlangana lomholi webutho leBurma uGeneral Min Aung Hlaing, bamkhuthaza ukuthi avumele ukwamukela imicijo emihlanu yesivumelwano esaqoqwa libutho leBurma esokuqeda udlakela. Imicijo le ibalisa ukukhulumisana lamabandla wonke, ukukhetha isithunywa esivela kwamanye amazwe, ukwamukela abaletha uncedo abavela emazweni asesigabeni se-ASEAN, lokuvumela isithunywa ukuthi sihlangane lamabandla ezombusazwe. Kodwa isivumelwano lesi asiguqulanga lutho ngoba ibutho lehlulekile ukusilandela. Kuyadanisa ukuthi asiboni inguquko ebukekayo, kutsho umabhalane kahulumende weMelika uMnumzana Anthony Blinken. Uqhubeke wathi, siqhubeka sibona ukuncindezelwa kwabantu beBurma, njalo sibona lodlakela oluqondiswe kubo nguhulumende. Abaphikisayo basentolongweni kumbe sebabalekela kwamanye amazwe. Abantu bayahlupheka ngoba uhulumende engabadingeli usizo. UMnumzana Blinken uqabe wathi, sizaqhubeka sidinga indlela esingakhuthaza ngayo uhulumende ukuthi alandele intando yabantu sindawonye lamanye amazwe.
Belela le udaba oluveza imibono kahulumende wakweleMelika. Okwamanje sike sizwe ukuthi bathini abalaleli.
Sanibonani kustudio 7 basakazi nabalaleli. Hhayi, namthenke ngiphawule nje imboni yami nami ngiyibonayo nje, ngizwa lapha ukuthi hhayi ikhaya ngapha sekunamachayina asebekhanda amadamu. Hhayi, silalele nje kumbe mhlawumbe liqiniso kumbe amanga, asazi nje ngoba thina sifikudeni kanje. Kodwa nje hhayi, ekugcineni zokuthi hhayi iZimbabwe sebe sidlinyoka la maxoxo nani into ehlukahlukene esingazazi tele sikhulu ezindliwo. Uthole nje sokuthiwa China sebethatha igolde behambise eZimbabwe, kungena nto abayenza. Amabhunu yabona, amabhunu yibo abantu ababeyenza umnotho o-fast. I-China yebo liyayiwuyenza umnotho, kodwa asazi sizozidla inyoka njengoba sokusisola ama-China sizozidla abafethu, sizozidla inyoka. Zothiwa sokule nyoka mhlobo bani ethengiswayo, ithengiswa ngephrayizi engako, iyadula. Sizokwenzani ngoba ilizwe selibuswa ama-China? Basuka iZimbabwe bese-China basedinga ama-China ukuthi abuye bezokhanda amadamu, kungela nto abayenza. Abantu bahlupheka nje, manje ngikhuluma emakhaya kwapha, kula nto abayitholayo. Batholani? I-ZANU PF ibulala umnotho welizwe nje, kungela nto eyenzakalayo. But hayi, thina sithandaza uNkulunkulu, sithandazana uNkulunkulu ukuthi iZimbabwe izilu ulunge asazi ukuthi uzolungisa iZimbabwe kubani. Kodwa nje mina ngombono wami umuntu ovele uzolungisa iZimbabwe be right kahle kahle noma abantu bebazonda laba bantu amabhunu hayi abantu bangabengavusa umnotho weZimbabwe uvuke nje kwasho. Hayi amaChina hayi asazi bafowethu sizozidla inyoka sothini ngoba kunzima eZimbabwe kunzima kakhulu kulukhuni.
Njani basakaza abahle hayi siyabonga siyazizwa indaba engithi kubafowethu laba abaseBotswana neGoli abayelokhu besithi thina sihambe siyovota esisekhaya kethi sihambe siyovota bona bekhuluma beseBotswana akubo South Africa kathi bona indaba bengabuyi bezovota bona indaba bengabuyi bezovota ababuye bona bezovota ikonti besitshela thina ekhaya ukuthi siyovota la thina kwakuvota lokho hhayi asisakungeni lokho siyavotela bani kula muntu omunye siyakwanisa ukumvotela thina lapho komthwakaza akusela izapho yangikhona yaginywa izanu hayo ngeke size siyivotele sesizama imthwakazi yiye sesizama ukugxila kiyo bese ke sike sibone ukuthi imthwakazi yona izasishiya lakho kokuvota sivotela abantu besitshoneni hayi amashabi hayi sesidiniwe ngakho vela kusincedi ngalutho akusizi ngalutho futhi njalo soze kwafa kwasisiza ngalutho lokhu ukuthi bathi siyevota sesikhanselile lokho hhayi asikugqugquzeli thina athi sesizama imthwakazi sike sibone ababuye bona babuye sizoncedisana sikhulumeni siyevota konto bebesitshela ukuthi siyevota bona behlezi e-South Africa akubo Botswana bethi siyevota sivotele bani kekho umuntu esimbonayo esingamvotela thina ngiyabonga Studio 7
lapha-ke belalele abalaleli be-Studio 7 lawu lakho ukuthi uphoseleke ukufisa ukuthi ukhulume lakho ngakho lathi khonapha-ke ku-Studio 7.
Ithi woza Friday my darling, woza Friday umsebenzi uphokile, woza Friday my sweetie, woza
Woza Friday namhla silwembongi uthi zamoyo ohaya umoyi ukontinua lave mhlanga iqhawe kwezemidlalo yokuzidokozisa egoqela eyokulingisa nokulondoloza ezamasiko ophuphe ngomvulo
malume at 68 you are gone and I'm just thinking aluba umuntu can resurrect to address guests in his own funeral angazi ukuzositshelane lamhlanje njalo bangaka kade bengawamela amazwi akho eyeball to eyeball. Nevertheless sonke silapha thina majuba inyoka onyolovu amagundwana lume phozisa onwabu omalulwane lamakhanka of our selective country ulelo malume basilile abaningi. I will not observe any protocols. I'm not worried about the good ones do. I'm entirely worried about the bad ones do to the good. They distort proper protocols and disown fearless heroes. Anyway, umkulu lom sevens. Awukwane heroes eka. No national heroic status can contain his contribution to this nation. Perhaps we don't have enough bullets for the 21 gun salute owner. Umalume was a continuous process that we have to appreciate and continue loving. Miege lena ilale kaya, agala lemzini, whether in flesh or in spirit. Dear Malume, that morning, August 1, 2022, we woke up to the new news of a tragic story, an end to a life of a great specimen of creativity. The morning was not like any other morning. It was windy, chilly, and our faces from dust to dust in Tulizo Sizi. Anyway, ngeke ngikhale uJesu khona ngingakhalela lonke lamuzi ongakhanga oyinzulana ongelasendo ongelasiko ophila aza hambe lokho engazazi pho umalume wethu wakhile ubezazi ulosendo ngumdladla akalala emzini uzelala kowakho umuzi ongelamasela amaqhalaqhala labo tsotsi. Dear Malume, the people's unquestionable hero that the nation was shy, jealous and afraid to admit. An internationally acclaimed AMF of creative prowess coming from a wrong geographic location where all stars are put in waiting list and only attended to when they die. For such a mdladlaiki star to shine the way it did, umkhulu lo msebenzi. Quantified all odds, he multiplied additions, separated divisions and divided the total sums. Umkhulu lo msebenzi. I talk about Kounti, because in his own right, period. He is the root of our theater dreams, an art guru, the legendary creative icon Bekonona Benjalo, father of Zimbabwean Township Theater, the red that never dried up, even in a city whose water pipes cough and vomit rust into our dehydrated bodies. Kondi, the marrow of our creative birthright, the trendsetter, the spear of Matabeleland, the cash talk warrior, a prolific playwright, a tapestry of talents, the karateka, Voltron of the arts, a plethora of creative wisdom and intellectual stamina, a library of knowledge, Intshantshu yakithi. Nansi le ndoda, indoda yobuciko bungcwethi lobungqaviki, ikhosi le amakhosi, umhlanga womfulo othwala izigodi ungephuki, ungaquphuki. Usongqondo kukade bemgunguluza, the black bull of steel bowls and abracadabra horns. Impondo ebezihleka ohleka isizwe samaNdebele. Nkunzi Mavava, armed with an apologetic brutal frankness, the pioneer, fighter for Matabele creative freedom and emancipation, a national asset whose tone they never liked. Umkhonto wesizwe, whose writings cut deep into the thick skins of the untouchables and untintables of this world. Akusenani, sihambile sibane sezwe, intando kaThixo. Kondi Kebesi Mdladla Mhlanga, Ngwele, Nguphunga, Ngunqulu, Ngunquthela. We accept your no-notice exit from the world stage, your unsignated double up to heaven. Hambe Sithisha Lama Angels, its members only, where the good president will not be banned, children no longer on fire, workshop no longer negative anymore, sinjalo, thina bakamachobana, siphaphamaso kumnyama, makukhanya siyalibala, bantu bakitha kesekelele ukumelela ukulinda lokukhongozela, ngesime kukhugwa ngephunga njengempukane, singabi izinkomo zomdaka, singakhonyelwa, yes. Creatives of this city, we know who Malume is, his value, his contribution, his works, his dreams, vision and wishes. Ngivumeleni ngithi, there is no better hero's burial site for such an enchanting icon than umhlabathi wama 41 elupane. Mekelelela lekhaya kokhonti ukhonti. So we continue loving our land. Bayethe khawele sizwe usukhonzele kube omkhulu. As for us, Malume, we shall continue loving ourselves, our identity, our roots and our passion. Akwaze kwafa kwabalula, Malume, ukuqhubeka sithanda abangasithandiyo abangakuthandanga lawe. Nevertheless, umkhulu lomsebenzi. Let's all continue loving umkhulu lomsebenzi. Your legacy lives on, dear. Continue loving.
Leo ke imbongi uDesire Moyo okade ihaya ukontinua loving Mhlanga obhubhe njalo uzangcwatshwa ngempela kweviki. Sike sizwe ke ukuthi abantu bathini lapha kuFacebook yesiNdebele bakhuluma ngakho konke lokho. So ke kukhanya kunengi ongani abantu babutho lapha bakhuluma sibili okunye okuthiyeneyo. Omunye wabo nguJennifer Matiba Moyo uthi kalale ngokuthula ukontinua loving Mhlanga. UGray Chuma layo yaloba lapho uthi ayahamba amaqhawe kosala izibongo kalale ngokuthula ubaba uMhlanga. Tisman Dube uthi umkhulu lomsebenzi Mhlanga osithele wona. Kuzobuya ke uBrambuso Mhlanga kaGasa uthi rest in power my brother, uyidlalile indima yakho Gasa, lala ngokuthula qhawe. Ubukhokheli bakho will always be missed. Siza kukhumbula baba uMhlanga. Mavela Sidlodlo uyaloba laye uthi akalale ngokuthula umdala wethu uKhonti Mhlanga. Kuzobuya ke uGaya Mabukisa uthi ye silahlekelo sibili okunye okumangalisayo. Ngiyakhumbula ke idrama yakhe uStitcher eyavalwa ku-TV. Ngalokho ke sesifika emaphethelweni ohlelo lwethu lwanamhlanje. Singayihlukani sihlobo ukuthi sihlangele ezinye zezindaba ezikhokhela. Ngikunyakazela namhla kobulawayo kumbuthano wenkonzo yokuvalelisa umoyi uContinua loving Mdladla Mhlanga obedume kwezemidlalo yokuzithokozisa. Abazali babantwana abafunda kobulawayo bakhala ngenkinga abahlangana lazo phansi kohlelo lwe-continuous assessment learning activity. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngumthembo sithemba uGibbs Dubeni sithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.